Ngore Mutasa District, Mutasa Central Constituents, Ward 12, Sadziwa, pachikoro chinonzi Mbaza, St. Robert Mbaza. Paitika zvinosuwisa zvinorwadza. Apo paonekwa mwana vairi onekwa wakachekwa pahuro. Mushure mekunge wakashayikwa nezuro magrade 1. Vana vanobva pamusha umwe chete.
Munganyatsoziva kuti vana ava ukama hwavo hwanga hwakamira sei chaizvo vasarwaka?
Macousin, brother nesister. Saka mapurisa daidzwa akazokwanisa kusvika asi vanhu vanga vaungana vatobatsirana nevana vechikoro kusekondari yeMbaza kuti vatsvage vanavo.
Vakazowanikwa vari papi chaizvo vanavo?
Vazovawana vakatourayiwa, vakagandwa mutoilet yeumwe musha wanga usashandiswi. Saka zvinhu zviri kutishungurudza zvakanyanya sevanhu vemunzvimbo iyoyo.
Zvii zvamuruda kuti zviitwe nechimbi chimbi panyaya iyi nemapurisa?
Chikumbiro changu semutungamiriri wenzvimbo ndechekuti dai mapurisa asvika pasi pasi penyaya iyi, tibate vanhu vakaita zvinhu izvi. Zviregedze kuita senyaya yana Makore yekwamurehwa uko, kuti vazongoita nguva refu vanhu vakapara mhosva pasina chanyatsokubuda chiri kugutsa kune vakaparirwa mhosva yacho. Saka tinotarisira mapurisa achamhanya mhanya chaizvo kuti vabate ava vanhu vakaita zvinhu zvakanyanya kushata kudai. Ndo mashure ataona kwamutasa kunoku.